vanhu varikupera kusungwa vachipomerwa mhosva dzekunzi muri kuda kurongera kuita mademonstrations vamwe vari kunzi maadvenist ehurumende nenyaya dzekusungwa kwanana Jameson Timba vamwe vari kunzi kuda kuita mademonstrations kuprotesta takakanganisa musangano uda kuitwa wesapic muharare munomu.
Ko zviri kutaurwa nemapurisa kuti vanhu vacho vari kusungwa vari kuda kukanganisa musangano wesadak
izvo tiri kutonzwa kwavari mapurisa ndotoziva kuti zvinhu zvekuti mumatare edu edzimhosva tinoziva kuti zvinhu zvicharaswa nekuti takazoona zvichitika kumakore akapfuurawo kwanana sisi jesina mukoko ana mukomanyonyo chinanzavana vananhamba vachinanzavana vanana naije mutema gauka mukomana kadiki kake 2 years kakasungwa vana Anderson majournalist muchazi wagore rakasungwa vanhu 2008 rakabhabdatwan vachitotswa waipiwa mhosva idzodzi dzokunzi kuda kumukira hurumende yavo mweya mugabe vana mukoma musavhaya vana mukoma gwisai waipiwa mhosva vanotsvangira ita chaivo waipiwa mhosva dzekunzi kuda kumukira hurumende asi takaona nyaya idzi dzakazongoora dzakazongoshaya basa mumatare so weasin tiri kuona zvinhu izvo kuti zvino zvinhu maallegations aingoitwa kare nekare dozinoita hurumende inotya vanhu hurumende isiri supposed kutya vanhu asi iri supposed kuteerera vanhu hurumende iri kuziva kuti pane mhosva dzairi kuita pane zvaisikuzazvipinza munyaya dzokutonga nyika yedu yezimbabwe yekutungamira nyika yedu yezimbabwe.
Ko iko kuratidzira kunorambidzwa here mubumbiro remutemo?
Aiwa zvebumbiro remutemo rinotaura kamu rezimbabwe hariri pachena zvinhu zviri pachena izvinoti aaisikukanganiswa section 59 inopa kodzero kuona yezimbabwe hai freedom of petition and demonstration zvirimo freedom of expression irimo mubumbiro rezimbabwe mune kodzero dzekudemonstrate mune kodzero dzekunyunyuta mune kodzero dzekuprotesta zviri pamutemo and mune kodzero dzekuita free expression kuekspressa kuti hatisi kufara nezviri kuitika hatisi kufara nekusatongwa zvakanaka kuti kupiwa zvakanaka hatisi kufara nekuti hatisi kupiwa zvinhu zvakakwanirana hatisi kufara nekuti muri kusunga vanhu vasina mhosva vana mukoma Jameson Timba mukaona kuti vari kugarira chimu jeri havaso wega vanhu havasi kufara nezvakawanda munyika rezimbabwe tatisi kuguta hatina mabasa tiri kungoudzwa everyday kuti tiri kuwaka tiri kugadzira chakati zvinhu zviri kungotaurwa asi hazvisi kuita kaskedi kune vana vezimbabwe kuti vazvibhenefite from that